Vanhu vataura nestudio 7 pambare musika vati kukwidzwa kwemari dzemabhazi kuchaita kuti vatadze kuenda kunoona hama neshamwari zvikuru sei panguva ino yezororo. Vachamisa vasvikawo pamusika apa vachiona madhuriro ave kuita mabhazi, vachipinda mumabhazi vachitaura nevanhu. Izvi zvaita kuti paite chipitipiti, vanhu vachimhanyidzana kuti vaone pamwe nekutaura navachamisa, vamwe vakabva vatanga kuimba. Vanhu ava ndiamai Winnet Parurai, avo vanoti vatadza kuenda kumusha kwavo kuLutumba pedyo neBridge sezvo vemabhazi vakwidza mari dzavanobhadharisa vafambi.
PaLutumba pataikwira $10 apa nema15 last week, ezvinezvi pakunzi $50. $50 tinoiwana kupi? Hapana kana mapisala ratakawedzerwa. Handichaendeka kumusha kwacho, Christmas yacho ngaigare zvayo, totambira muno Marari.
Vamwewo vakaita savaJeremaya Rimbi vanobva kuChivhu vashanda muno muHarare vanotiwo vatadza kuenda kumusha zvazopedzera zvaita kuti vazongotumira vabereki vavo zvokudya pazororo reKrisimusi.
Ndatozotumira chikafu kumusha because even though even kuenda ikoko kuri kudhura, kuzodzoka kwachona hausikuite because handipani $520 handingapakwiri $50. Ndinozoenda nemari kuti ndidzoke futi. Hasitombotangira zvinhu zvacho.
Vamwe vatyairi vemabhazi varamba kutaura pamhepo vati chiri kukonzera kuti vakwidze mari dzavanobhadharisa vanhu pakufamba inyaya yekushayikwa kwedhiziri, iro ravanoti vari kuritenga pamukoto sezvo risiri kuwanikwa nyore mumagaraji anotengesa mafuta. Vamwe vevanhu ava vazosiyiwa nemabhazi vachiedza kuti vateere vachamisa mukufamba kwavanga vachiita pamusika apa. Vachamisa vaudza vanhu vanodarika zviuru zviviri vanga vaunganira kuti havasi kufara nekukwira kwemitengo yemabhazi pamwe nekusamira zvakanaka kwehupfumi zvavati zvichaita kuti Kisimusi yegore rino ive isina zvainoreva kuvanhu vakawanda, vachiti izvi zviri kukonzerwa nekutadza basa kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Ndarwadziwa zvikuru kuti ndasangana nevazhinji vagari nevafambi vari kuenda kumahoridhe, asi vashoma vari kufamba nekuti hakuna mafuta, hakuna mabhazi, hakuna zvifambiso uye mari hakuna. Mitengo yemabhazi yakakwira kanomwe kagumi, vanhu vaitambira mari kunyanya maticha ma300 haachina zvaachareva nekuti mari iyo haichakwani, uye bondi note rangova zvichike remari kana kuti mashizha asina zvaanoreva. Tofana kutive nemari chaiyo, vanhu havasi kukwanisa kunoona hama dzavo, vari kuenda kunana Bhoera, kunana Zvimba, havasi kukwana nemufaro. Ndasangana nevazhinji vanditaurira kurwadziwa kwavanoitwa, asi ndaona mazera ese, ndaona mandudzi dzakasiyana siyana nevari kuenda kunze kwenyika vari kuzama kushanya vachienda nemabhazi, vandiudza kutambura kwavari kuita nenhamo yavari kusangana nayo. Zvinoratidza kuti upenyu hwaoma munyika. Maticha munoona kuchema kwavari kuita madokta, kuchema kwavari kuita muzvipatara, hamuna mishonga kuzvitoro, hakuna zvinhu, vana Coca-Cola kana zvimwe zvinodyiwa, mafuta hakuna, kureva kuti dambudziko rasvika pakaoma, rakomba.
Vachamisa vavimbisawo vanhu ava kuti vachave nekisimusi inodakadza gore rinouya kana vachinge vagadzirisa zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Asi kugadzira dambudziko tataura kuti ngakuve nenhaurirano. Nhaurirano kwete zvokuti kuve nehurumende yemubatanidzwa, asi kuti kuve nepfungwa dzemubatanidzwa dzokuona kuti nyika ingagadzirwa sei.
Mumwe wevanhu vanga vachitsvaga chokufambisa kuenda kuzororo rekisimusi vaHendricks Jongwe, avo vati vanobva kuGokwe, vati vafara zvikuru kuti vachamisa vauya kuzoona matambudziko ari kusangana neveruzhinji panguva ino yezororo.
Ndozwa mwoyo wangu kufara, kufarisisa, handizika chazvo kuti ndipresidendi wevanhu kwete presidendi wemasoja.
Sangano reZimbabwe Passengers Transport Organization rinoti harisi kufara kuti hurumende yakangori padhiziri rinosvika zviuru 26 pazororo reKrisimusi pavhiki rose, iro richiti rinoda zviuru 500. Hurumende yava Mnangagwa inoti veruzhinji vanofanira kumbotiwirira kwemakore mashomanana ichiedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.